Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 2, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro usiku vaSibeth Musengi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munyina wake Lancelot Mapfumo. Zeki inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekunyoresa kuvhota. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yeZANU-PF yakapisirwa imba pamwe nemotokari nezuro manheru vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovavhundutsa kuti vasiyane nenyaya yavakakwidza kumatare edzimhosva yekupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri webato reZANU-PF uko vanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakakanda mabhambu anofungidzirwa kuti akagadzirwa nepeturu mumotokari pamwe nemumba mavaMusengezi muHarare, izvo zvakaparadza midziyo yavanoti inokosha kuzviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. VaMusengezi vanoti mapurisa akakwanisa kusvika pamba pavo mushure mechiitiko ichi, uye nhasi aswera aripo achiita zvakasiyana-siyana zvekuedza kuferefeta kuona kuti chii chakakonzera chiitiko ichi. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi vati vanga vasati vapirwa nezvazvo vachiti nekuda kwekuti kupera kwesvondo izvi zvinogona kunonoka. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMusengi vachitsanangura zvakaitika.
Vakauya vanhu vachangopedza kudya kuma round 7 ndobva ndanzwa alamu yepanze ichirira kureva kuti pane munhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopandakaona paine varume 4 vakanga vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zviye zvinenge zvichitaunge zvakaboorwa pamaziso. Two vacho ndovanga vane pfuti, two vacho akanga ane dombo chana chidhinha chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobva rapwanyika hwindo rie ndobva vakanda futi zvinoputika. Ndobva vapwanya rekumashure ese mahwindo rekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti is this really happening. Then ndopa ndakazovhara keteni riyaira ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo, chakarovera pahwindo ndobva chadonhera pasi handina kuona kuti chii. Ndopa ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndopa akashedzera ari panze papo kuti hapana munhu ari kufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona murumu mune mane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto murumu iyaya yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei, asi vanhu vemucommunity muneighborhood ndovakazomhanya vakuuya vachizovhura rimwe dhore imwe entrance nekuti ndakange ndaakutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vatitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongo vachidemhe. Then imwe rumu yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe rumu.
Saka munofunga kuti ndiani vangadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai, ndiri kutongofungidzira vanhu vana Munangagwa because ndovanhu vakanga vachidharasa kubva gore rapera vachikunditeera kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya. Saka dzinenge dziri nyaya dzokuti ndikufunga kuti vanenge vaida kuedza kuramba vachityisidzira sezvaakabva kudhara vachiita, nekuti masvondo apfuura aya vaingova vachipaka mota dzisina manumber plate ipapo pambapo. Ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina maplate dziri kuuya pambapo.
Saka izvi zviitiko izvi zvinokusiya ipapi, tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri.
Zvazvinoita ndezvokuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai, kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya, hauna defense, saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactic. Saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo. Instead yekutoti zvindityisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah, saka nyaya ndakatotanga iyi itori nyaya ine musoro. Instead yekuti vaende mumamerits enyaya, they resolve to violence and intimidation. Saka inini hainoti count by izvozvozvo, ichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika.
Asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengezi?
Ndizvozvo, I'm actually taking measures dzokuti ndivange vari safe dzandisingakwanisi kunge ndichitaura ipapo. Asi I'm taking those measures dzokuti vange vari safe. Inini I will be very much around to continue with the struggle yacho. Asi mhuri chero yaenda panenge pari safe.
Vanga vari nhengo yezano PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro Maneru muHarare, vaSibeth Musengezi vari parunare muHarare makare neStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti svondo rino ichange ichizivisa veruzhinji payasvika neurongwa hwayo hwekugura kana kuganhura matunhu inganzi delimitation muchirungu. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanotiwo vakakwanisa kunge vachibhadhara vashandi vehurumende vose vakapinzwa basa neZEC muna chikumi vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuvhota. Tabata vamangwana takatanga nekuvabvunza mashoko ekuti ZEC yatadza kubhadhara vashandi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe Electoral Commission inozivisa ruzhinji kuti vose vakabata basa panguva yevota inspection mari dzavo dzakabhadharwa mavhiki apfuura. Kana vanga vari pavanenge vasati vanofanira kutaura nevakuru vavakashanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana, angava madistrict kana maprovinsi kuti rigadzike. Tinotarisa kuramba tichienda zvakanaka nevose vanouya kusekondi wa kuZimbabwe Electoral Commission, kura vanobva kumapublic service commission, vanobva kumatertiary institutions, vanobva kumalocal authority. Vanhu ivose vavo vanotendekwa kuti Zimbabwe Electoral Commission ishande navo munguva yesarudzo. Iye zvakare tinotenda nokuti vazhinji tinoona patinodana pamaprogram aya anotowandirwa isecommission, nokuti aiwa ngatipanane nemukana kuti umwe nomwe ange achikwanisa kuita basa rake.
Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana delimitation mungazivisa veruzhinji kuti yasvika papi vamangwana?
Chirongwa chedelimitation tinozivisa ruzhinji kuti muvhiki adarika takanga tichi dzidzisa vanhu vedu vetechnical, change tichizivisawo ruzhinji muvhiki ino matanho achange achiitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana maererano nemiganhu. Zvinoazvo kuti vanhu vanga vagadzirire kuti pane maconsultations achasvika kunzvimbo dzavo vachionesana nenyanzvi dzedu dziri technical, uye zvekare nemuofisi yedu yeZimbabwe Electoral Commission kuona kuti migani yedu ichange yamira sei, kuti vanhu vakwanise kuisawo miono yavo nemifungo yavo nokuda kwokuti basa rode commission kuti tinzwe zvinofungwa nevanhu panyaya dzemigano idzi dzatiri kuita.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare neStudio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mapfumo anoti haasi kuzoenda kuZimbabwe kunoradzika munin'ina wake Lancelot nekuti anotyira upenyu hwake sezvo achityira kusungwa kana kuitwa kafira mberi nevamwe muhurumende vasingafari nenziyo dzaanoimba nezvaanotaura kuti nyika ive neutongo hwejekerere. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata Mapfumo.
Inini unoziva Blessing handisi kuenda, unoziva nenyaya dzangu iwe kuti kusvika kuya kuya handikwanise kusvika kuya, hazviite kuti ndisvike kuya kuya. I'm just like an enemy of the state. Saka hakusvikike. Kuri kuenda mwana wavo nemadzimai vavo vakanga vakugara navo. Ndichabvunzawo kuti brother William vanokwanisawo kuenda here, asi zviri kuitwa nevenyaradzo zvinhu izvi. dagoona kuti vanozvifambisa sei iye zvinotamirira mamwe mapepa death certificate rakabuda saka tangomirira mamwe mapepa aya kana abuda tinenge tichitaurira vanhu kuti vachasvika kumusha rini vachavigwa rini
asi handi zvinhu here vamapfumo zvinokushungurudzai kuti mashayikirwa nemunin'ina shamwari yepedyo nhengo yebhendi renyu yamakaimba nayo kubva kwekutanga kwenguva yakareba asi musingakwanisi kuvaradzika muzimbabwe inonzi yakasununguka
ndo zvinofanirwa kuonekwa nevanhu ka kuti zvinhu zvedu hazvina kunyatsomira munyika medu ngatiregei kunyeperana zvinhu zvakawanda munyika medu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka tarisai muone ukaenda pasi rese nezvino kwawaenda hakuna kwausingasangane nemwana wokuzimbabwe kwese kana ukaenda mexico kana ukaenda kupi unotoona muzimbabwe ukazvibvunza mubvunzo wekuti vanhu ava vari kutizeiko kumusha takanga tiri kuengland manje manje tichiridzana macheso vanhu vakauya kushoo uku ndakavabvunza vanhu vakanga vakawandisa ivavo ndikati mese mese muri kugara munomu vakatseka ndozvinoratidza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira mushe isisu hatisingoti vanhu ngavabve papawa nokuti aha kana tatadza ngatisiyirei vamwe vanozvigona tarisai muone zviri kuitika kuzambia kwakapinda munhu anoziva kuti chii chinonzi mutungamiri wenyika muri kupanzwisisa ndiyo vanhu vatiri kutsvaga vakadaro ivavo vanotungamiri vanhu vevanhu ka vanhu vanoseenzera vanhu torega kufoseredza kuti vanhu ngavandide ivo vasingakude aiwa hazvisiri izvo ka
ko
zvavaivai vasingakude vaya vaya vanzi ngavapondwe nekuti havandidi hazvisiri izvo hatidi kunzwa zvinhu zvakadaro
ko zvavanotika aiwa inyaya dzezvirango mukanya
zvirango zvei
zvavanoti zvakatemerwa nyika
ndo zvirango here izvozvo zvirango zveudzvinyiriri zvirango iye zvinezvi kunonzi kurifoma chaiko chaiko havadi kurifoma chii chavanorambira kurifoma iye murungu chaiwo chaiwo wamakarwisana naye haana kumbotrita vanhu matritira muri kuita imimi vanhu ndimi maakutiuraya zvakare ndimi maakutiisa mumajeri vanhu vedu isu vacho vamuri kutaura kuti hanzi takakusunungurai ndokutisunungura kwacho ikoko
muimbi ane mukurumbira pasi rose Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika kuzana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakafa mukutsikirirana kwakaitika mune imwe nhandare yenhabvu muEast Java muIndonesia nemugovera Manheru. Vamwe zana nemakumi masere vakakuvadzwa. Mukuru wemapurisa emuEast Java Nico Afinta audza vatori venhau kuti mapurisa maviri ari pavanhu vakashaya nekukuvara ava vazhinji vavo vachiita zvekutsikwa-tsikwa mukufa uku. Pope Francis vakurudzira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vamise mhirizhonga nekufa kwevanhu zviri kuenderera mberi nekuda kwehondo iri kuitika muUkraine. Mashoko aPope Francis avataura nhasi pamunamato wepasvondo weruzhinji muSt Peter's Square kuVatican ndemamwe eakasimba avataura kubva zvapinda Russia muUkraine musi wa24 kukadzi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nhasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemukomana wechidiki akakunda vamwe mumakwikwi evane usope kana kuti Mr. Albinism Lodwin Rimire.
Sei makadi zvenyu ndinoitwawo Lodwin Rimire dzemakore 21 ekuberekwa. Ndakazvarwa kumuhera kwamutevhe kwaconstituency yaComrade Joseph Chinotimba ndokumusha kwedu. Ndokandakaitira zveprimary yangu kubva grade 0 kusvika grade 7. Ndapedza ipapo ndakazotransfera ndikaenda kuChinoi. Ndakanoita form 1 to 4 yangu pachikoro chinonzi Nemakonde High School kuChinoi ikoko. Then ndapedza form 4 ndakazowana scholarship. Nyasha dzamwari ndakawana scholarship High Life and Star Leadership Academy. Ndakaita ndinoita A level yangu pachikoro chinonzi Watershed College kuMarondera. Izvo zvindiri paUniversity of Zimbabwe ndokuita pharmacy.
Makazvitambira sei kuti ndimi makakunda mumakwikwi aya vane usope kana kuti Mr. Albinism?
Chokutanga ndinotenda Mwari nemukana wakandipa wokukwanisa kutungamira vamwe vangu vane albinism uyezve kuita make sure kuti ndaedza nepandinogona napo netimu yandinoshanda nayo kuti tikwanise kuona kuti upenyu hwevanhu vanorama nealbinism upenyu hwevanhu vane albinism tichaita vanorama upenyu hwevanhu vane albinism wasimudzirwa uye tauendesa kumberi kubva pane chimwe chidanho tichienda pane chimwe chidanho uyezve tinoda kudzidzisa vanhu vese zvavo nharaunda nemese mese muzvikoro nechi kuti vazive kuti chinonzi albinism chii uye kana uchinzi une albinism chii chinenge chichiitika ndezvipi zvinhu zvinosanganikwa nazvo nekuti kubva mumakore ekumasoro kutakaona dambudziko raimwe tikambire kuti vanhu vaisanzwisisa kana munhu achinzi ane albinism vaisanyatsonzwisisa kuti chii chinenge chaitika saka ndozvinhu zvatinenge takuda kudi kutarisa kuti tidzidzise vanhu
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti vanhu vane albinism pavanofamba munharaunda pavanofamba kwese vachiita mabasa avo avanoita vasavavari vanhu vanosarudzwa kana kudzikisirwa saka ndochekutanga chatiri kutarisira uyezve tine chiyo futi chekuti tikwanise kukurudzira vanhu vane albinism kuti vasazvidzikisisa pache zvavo nekuti pane pamwe pekuti vanhu ndo vari kukudzikisira ivo bva vazozvidzikisirawo pache zvako kuda kuti tisvike papoindi yekuti vanhu vane albinism vanokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo vega vasingatyi kuti kunani kunzoko vasingatyi kana kuteedzera kuti nhinga ari kuti chii saka ndaakusiya zvandaaifanira kunga ndichiita
sei muchidaro mungapa muenzaniso
bcause vanhu vazhinji nekuda kwemakuriro atakaitwa kwekuda kwenzvimbo dzataikurira dzaita kuti vanhu vazhinji vazviise kwavo vega vane albinism kana kusada kuita zvinhu zvinoitwa nemunhu wese uye zvinhu zvinenge zviri zveparuzhinji nekunyara uyezve nekuda kwekakabatirwa kwavaitwa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tione kuti tadi tagadzirisa saka tichangoramba tichiparidzira shoko kupi nekupi kuti vanhu vanzwisise kuti vanhu vazive uyezve tikurudzire vanhu vane albinism kuti vazviitire mabasa avo emaoko and tinodazve kuti tisvike pachidanho chekuti vanhu vane albinism havachangomiriri kupiwa zvinhu havachangomiriri kupiwa zvinhu kunzi vanzi chikafu onzi vanhu ndicho vanhu vane albinism chikafu
ko zvakaipei kupa vane usope rubatsiro
and hazvinazvo kushata panguva ino kuti vese maorganization anokwanisa kubatsira ngavabatsire tinozvitenda chose asi tinodawo kusvikazve pamwe panguva yekuti tinenge taakukwanisa kuti tiite kuti vanhu vane albinism vawane chouviri vawane mabasa emaoko avanenge vachiita kuitira kuti maorganization aya pavanenge vasiri kuuya vanowanawo chekubata vanowanawo chekudi chekubata zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi nekuti nyange zvazvo maorganization aripo asi haazouye everyday uye pamwe pane mamwe zvavanenge vachida manidzi avo ekuti iwayo anenge achingoda munhu une kako kabasa kaunenge uchiita uyezve zvinoita kuti nharaunda nevanhu vanzwisise kuti ringuri ruvara chete asi hatina kusiyana zvakanyanya.
Mr. Albinism Zimbabwe Lodwin Rimire anga ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu muno
uye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nhasi tine hurukuro naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International tichitaura navo nezvekupinda kweve makereke mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kutenda Mwari nemukana uno wekugoverana zvomanene maringe nezvinotaurwa neshoko raMwari, maringe neukama huripo pakati pekereke nezvematongerwo enyika. Nao tikaverenga mushoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 verse 21-22 and 23, Bhaibheri shoko raMwari rinotaura chiti, zvauya seiko kuti iwe guta rakanga rakatendeka, wave guta ravepfambi, wave guta razara mhirizhonga risisina enzaniso. Muchirungu chiti injustices, wave guta razara nemhondi uye nevanhu vane huori. Rinozopfuura mberi richiti nokuda kwaizvozvo mari yako kana kuti sirivhari yako haisisina simba. Shoko rinoshandiswa rechirungu rinoti your silver has become dross, kana kuti ndarama yako yave nengura.
Saka zvii zvinoratidzwa nevhesi yamaverenga iyi, Bishop Magaya?
Zvazvinoratidza pavhesi yataverenga zvinongobuda pachena kuti Mwari havasi kuzoregera nyaya dzezvematongerwo enyika zvichingoranwa nemapoliticians, ivo vasiri kutumira varanda vavo vanova vaprofita, vanova vatungamiri vemakereke kuti vataure shoko retsiuro kunyangwe kuvatungamiri venyika. Na munoona kuti zvazvinoita zvikuru sei munyika yeZimbabwe. Vakuru vemakereke pavanotanga kutaura maringe nezvematongerwo enyika, vazhinji vavo vanenge vachitaura vachifuridzira kana kuti vachinyanyisa kurumbidza, vasiri kubudisa pachena zviri kuitwa zvakaipa nevematongerwo enyika. Asi raMwari riri kutaura pano kuti panenge panyanya corruption, panenge panyanya umondi, panenge panyanya kunyangara kwezvinhu, maprofita vanhu vaMwari vanofanirwa kusimuka tada kuti chikodzero chiri kuita kuti iko zvino izvi tisave nemari yakasimba, haasina sanctions muZimbabwe, chiri kuita kuti tisave nemari yakasimba inyaya yekuti industry yedu yakaondongwa nokuda corruption. Industry yedu yakaondokwa nokuda kwevanhu vasingagoni kuuphold maprinciples eshoko raMwari.
Asi Bishop Magaya, chii chinoita kuti vatungamiri vemakereke kusanganisira nemi semutungamiri wekereke munge musingataure pamusoro pemhosho dzese idzodzi kune vanenge vari mune zvematongerwo enyika?
Ndine zvikonzero zvakati kuti ndichangotaura zvimwe zvacho. Chotanga kutya vanonyatsotya, kutya chaiko kupondwa, kutya kuabductwa, kutya kutorerwa zvavakawana nenzira yakanaka. Pane vamwe vanogoranga vakavaka makereke avo panzvimbo isiyo, panzvimbo dzevamwe. Saka vanhu ivavo, for example, nyaya yatiri kutaura ipo pano yekuti pane kereke yakavakwa kuchinongwiza uko, yakavakwa zvinomutsindo asi yakavakwa panzvimbo yanga isiriyo. Saka ukazonge wakutaura manje unonga ushanyirwa usiku kuti tinokutorera zvatakakupa. Rachechipiri yatinoti muchirungu moral failure, ukaona mutungamiriri aramba mukadzi wake aita divhosi kana mufundisi hago zotaura mashoko ane simba kune vatungamiriri nokuda kwokuti iye anenge awanikwawo ari munjandaya dzimwe chete dzodzo. Vamwewo ndo vasinganzwisisi zvinotaurwa neshoko raMwari maringe nemuna Romans chapter 13. Mukazwana nguva rimwe zuva togona kuzokurukura pamusoro pendima iyoyo inobatwa nevakawanda yekuti hanzi zvisei pasi pevatungamiriri, asi vasiri kunzwisisa kuti pasi pevatungamiriri pari kutaurwa vatungamiriri vacho imhando yakaita sei. Then chikonzero chokupedzisira, pane vamwe vaya vanodya nehurumende vakapuwa mafamu, vakapuwa motikari, saka haukwanisi kuzoruma ruoko rwuku kufidha.
Asi ka Bishop Magaya, vakawanda vanofungidzira kuti kuenda kuchechi kunge uchitsvaga runyararo rusina zvematongerwo enyika, rusina mhirizhonga, rusina chii, asi ndokwaakunyanyowanikwa zvematongerwo enyika ikoko.
Kukereke zvazvinoita kunowanikwa zvose. Kukereke kunowanikwa kuzorodzwa kwevanhu. Shoko raMwari rinotaura muna Matthew chapter number 11 verse 28, uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Asi hazvizoitiwo zvekare kuti kukereka ikoko tigare tichisangana tichiita Holy Communion asi pamukova pekereke tichiri kuona violence inenge ichiitika inotori discord iroro. Saka kukereke kune macompartments ese kunowanika kunyaradzwa, kunowanikwa kuprofitwa nokutsiura vezvematongerwo enyika pavanenge vaitwa zvakanaka tovarumbidza zvine mwero. Saka kereke haisi yekungoti vanhu vanovanda mairi ine zvese, ndomaka tichizviona mushoko raMwari zvese izvozvo.
Tinotenda Bishop Anselmo Magaya nehurukuro yedu, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, FC Platinum yarova Highlanders pamusha payo, uyezve pamberi pechaunga ndokusimbisa ushasha hwayo hwenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kogona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwe zvachaunga chinofadza panguva iyo veruzhinji vasiri kuuya kumitambo neuwandu hwavo. Kusakubva stadium uko kwatambawo Dynamos neManika Diamonds, Nandare inonzi yanga yakazarawo zvekare. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino, unoona kuti zvo vaita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwasiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 mushure mekunge Chicken Inn yakarova Blue City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu, FC Platinum yatotora mukombe uyu.
The way yanga ichitamba, they were very consistent throughout the season. Saka kuti nomeni mapeza aonekwa achinge achidonha, handina feeling iyoyo. Ndinoona unge come the end of the season vakomana vanoramba vari pamusoro ipapo vachitora mukombe weligi iwoyo.
Dynamos iyo yakunda 1-0 apo yashanyira Manika Diamonds kwamutare yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 50 nematatu. Asi mumwe wevatsigiri veDimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
Tinoziva Dynamos ichingotora league every year but haya kutivhiringidza chokwadi and hafichanakidzi. Dynamos haichapefomu zvayaiita ndedeno zvazvakwanisa kudzokera zvazvaiita kare, hataifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kuenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoint imwe chete neNgezi Platinum Stars iyo yave nemapoints 46. Asi Caps United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo apkanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Caps United mapoints 34. Caps United yave nemapoints 6.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri ndokusemina Gifts Dube. Asi ndisati ndaenda ndombokupai misoro yenhau. Nhengo yeZANU PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji muna Chikumi. Ndaoneka kare ndichikusiyai mumaoko aGibbs Dube. Tosangana zvakare mangwana.
Soku isika disenda.